Nengo zetriposi zataura nestudio 7 kupigita East zinoti vatsigiri vebato rezanpf vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira zanpf vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vabonface mudzingwa vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo mupikita mutriposi vajohn mupanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri vezanpf vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe
vana kutigomba vari kudestroya mabos akadrilwa navamudzingwa izvi zvinoratidza kuti maelithin atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo
vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuzambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakateresa mubhikita east zvakaparadzwa nevatsigiri vezanpf vari kumirira sakanzura wetriplec muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabios muchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka
takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yokuti mvura idambudziko rekutomwa kuvhillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani
vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuti hazvisina maturo
I think one of them appeared for both sides and that time I was and that time I was so now I can do to promise both and do it promises and send out to raise now to it
vebato retriplec vati vanga vasati vamhangara nyaya iyi kumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika padunhu remasvingo iri kukwira zuva nezuva nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza studio 7 kuti dzakatotidza misha mushure mekumirisa kuurawa nenhengo dzebato rezanpf nenyaya yekuti dzakasarudzwa kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi mune imwewo nyaya vakristopher mutonhori rodzi vanga vatirasira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kugutu west vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato rezanpf dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vajohn paradza kuti vamirire zanpf mutauriri wemhuri yekwarodzi vaaron mutonhori rodzi vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika
mhuri yamutonhori nenguva dzekuma 7 o'clock madeko inenge yakadzvinyirigwa here kana kudzvanyudzigwa kuti ibude mumugwagwa asi zvoita sokuti mhuri yachona yaita sokuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva yakamupushira kuti anopinda mubridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba